Wose varikuda kukupidza kuita makanzura emumadhorobha vaifanirwa kubhadhara madhora zana negumi vakabhadhariswa madhora zana nemakumi maviri emadhora zvichinzi gumi remadhora raizoshandiswa kubhadhara mutero wekutumira mari iyi kubhanga reSafety Bank Corporation kana kuti SBC iro rinoshandiswa nezanu PF. Vari kuda kukwidza muzvigaro zvomuparamende vakabhadhariswa madhora makumi maviri pamusoro izvo vari kuchema-chema vachiti huori huri kuitika mubato kutyora mutemo yavanoisa sebato riri kutonga. Imwe nhengo yezanu PF iyo iri kukwidza kukaribha asi isingade kuzivikanwa nezita inoti yakabhadhara madhora makumi maviri pamusoro vachinzi mari iyi inozobatwa paecocash kana mari yave kutumirwa kubhanga.
Itabatanzizo kana usina keshi kana ine ecocashi unobhadhira 120 ukerekatikati 120 then uku kumakadze pane posi makadze abudaabudae vaiti unobhadhira kuti kiridhozi kubhishi kukoti mutebe tionekadzemaaaaaae tionekadzekuti sakayese yazoka 183 akabhadhira.
Mubati wehomwe mudunhu remashonal and west uye vari mumiriri wechegutu muparamende vadexta nduna vanoti havazive kuti kune mari yaibhadharwa mumafoni evashandi vebato. Vanduna vanoti mari yaifanirwa kubhadharwa kubhanga rebato rekusbc asi vanoti zvisinei vachaongorora mafambisirwo aiitwa kubhadharwa kwemari apo vanenge voita audit. Nyanzvi yezvematongerwo enyika muchinoi vajohn marava vanoti kuita kwezanu pf uku kwekutyora mutemo nekuita mitengo miviri mucherechedzo wekuti havarevese kana vachiti vari kurwisa uhuri munyika.
Ndinoti zanu pf vakuita zvinhu 2 kaundi vakuita nge vane zviso zviviri kuti kune rimwe saidi vanoita zvakadaiso kune rimwe saidi vachiita zvakadaiso. Saka kwatiri toona nge vari kutinyengedza nokutizvo ivo kana vati sezvo ivo vari kutonga kana vati munhu wese ngaiti chakadaiso tine chitotarisirwa kuti ivo pachavo sezvo vari kutonga vachateredzerawo chii iyo murayiro yavanenge vapo kune munhu wese.
Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vose vari kuda kukwidza vanoti vakamanikidzwa kubhadhara madhora makumi matanhatu ekuve nhengo yebato kwemakore mashanu apfuura nemadhora matatu ekutenga kadhi idzva rechizvino zvino. Asi vanduna vanoti vose vakabhadhara mari yekuve nhengo vainge vasina humbo hwekuti vaibhadhara mari dzekuve nhengo pamwedzi wega wega. Nhengo dzebato dzinoti kuita kwakadai chitsotsi sezvo vachiziva kuti hakuna munhu anochengeta marisiti kwemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.